Mumwe mukoti anoshanda pachipatara cheparinyatwa vaBrandon Mapuranga vanoti zviri pachena kuti panoda nzwisiso nezvechirwere ichi sezvo vamwe varwere vari kuchema chema nekubatwa kwavari kuitwa.
Ndinoona chinonyanyobata vanhu vanorwara nekenza kam pavanogara navo havasati vakunzwisisa chinonzi kenza. Ndinonzwa munhu achiti munhu ane kenza anozondizadza. Inyaya yekuti rudzidziso rwatiri kupa vanhu harisi kusvika kune vamwe. Ndodambudziko randinoona ende rakawanda.
VaMapuranga vanoti kubatwa neseri kweruoko uku kwave kupa kuti vamwe varwere vatogume vorwara nechirwere chepfungwa. VaMapuranga vakaendera mberi vachiti
pese patinoona varwere tinoedza kuti vakwanise kana vachikwanisa kunge vachifamba neumwe munhu waanogara naye waanofambidzana naye kuti vese kana vachinzwisisa kuti urwere uyu hwakamira sei zvinoita kuti kana vakunogarisana kwavo kumba vanogara zvakanaka. Kudzidzisa tiri kudzidzisa chaizvo kuti vanhu vanzwisise kuti kenza haitapuriranwe sezvinoitwa COVID.
Amai Laina George avo vakabviswa zamu nekuda kwechirwere ichi muna 2018 vanoti dzimwe nguva kana vakaroorana vanoguma voita matambudziko mudzimba.
Wenesi ichiri kudiwa muvanhu vedu vemuno, varume wedu chaiwa wachanyanyoti trusti. Paunongotaura kuti ndakabviswa zamu ndakamboitwa kenza akutofunga kuti as if something has changed in your body, yet feeling unenge uchingoinzwa. Uye when it comes to medication tingativewo yatingoti screening, cancer screening iri free like zvinongoitwa kuvhiyaki.
Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana siyana kuCancer Association of Zimbabwe Valavmo Makurirofa vakatsinirawo mashoko okusarurwa kunoitwa varapwi vegomarara vachiti kumabasa ndiko kumwewo kune dambudziko nokuti vazhinji havana dzidziso yakakwana yakanangana nezvechirwere ichi. VaMakurirofa vanoti kusarurwa kunoitwa vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kwakangofanana nekusarurwa kunoitwawo vane magomarara ekusikarudzi nemuchibereko.
Zvine zvakanaka kuti kumabasa uku kudzidziswa vanhu pamusoro pekenza uye kudzidziswa vanhu pamusoro pekodzero dzevarwere vekenza. Uye chimwe chinonyanya kuita ndechekuti vanhu vanenge vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pekenza. Gomarara remuromo wechibereko rinodyidzana zvakanyanya nechirwere cheHIV and AIDS. Saka kusarudzwa kunoitwa vanhu neHIV and AIDS ndiko kusarudzwa kumwe kunogona kuitwa vanhu vanenge vane gomarara remuromo wechibereko kana mamwe magomarara.
Vamwe vanorwara nedenda regomarara vanoenda kunotsvaga rubatsiro kune vanorapa nemishonga yechivanhu. Asi mutevedziri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi rezveutano Dr. Justice Mudavanhu vaudza Studio 7 kuti vanachiremba vechivanhu ava vanofanira kuti vashande pamwe chete nebazi rezveutano vachiti vazhinji vanhu vanotanga vambosuma mhepo dzekumadzinza kana kuti maprofita vozouya kuchipatara denda iri rakomba uye risingachakwanisa kurapika. Mukuru weCancer Registry iri pachipatara cheparinyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vatendawo kuti chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika uye vanhu vakawanda vanozoenda kunorapwa chirwere ichi chatokomba, izvo zvinozoita kuti vaitwe maoperation senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mumuviri wose. Nyanzvi inorapa magomarara Dr. Nyakabao vanoti vanhu zviuru zvinomwe vanobatwa nechirwere chegomarara pagore, uye magomarara ari kunyanya kubata vanhu anosanganisira repasikarudzi, repazamu, remudumbu nemamwe. Vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare uye kugwinyisa miviri kuti vasabatwe nechirwere ichi. Uye vane hama dzinenge dzafa nacho vanofanira kuti vapote vachiongororwa nokuti zvimwe zviri mumhuri. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Kirim Zamir.